Mumwasiri kufarana mitongo iyi ndivare mijogarwe rekumakonde kumashonarindi wewe vagarwe vanoti vakabhadhariswa mombe shanu namambo nemakonde
mitongo iri kupiwa nanamadzu mambo ndeyekutenga chaivo ini ndakabhadhariswa mombe nekuti ndakaroora mwedzi wanovhemba ndinebasa reizvo hurumende inofanirwa kupindira munyaya dzematare anamambo
izvi zvinotsigirwa nemumwe mugari wekumaronda mashanu kuchivhu mudunhu remashonarindi east vagilbert masango avanoti mamwe masabhuku ave neudyire vachiti vakabhadhariswa matsaga mashanu echibage mushure mekunge mombe dzavo dzadya munda uri muvakidzani wavo panzvimbo diki diki vanoti chakanyanya kuvarwadza ndechekuti rimwe saga rechibage rainzi nderasabhuku vagari vakawanda munyika vari kutaura nezvi rimwe chete kuti mitongo nemiripo iri kushevedzerwa nemasabhuku masadunhu nemadzimambo iri kuremera vakawanda ko madzimambo vari kuti chii nezvenyaya iyi mukuru wemadzimambo mudunhu remashonarindi west uye vari nhengo yechiefs council mambo ngezi vanoti mitongo yechivanhu haina payakanyorwa asi inoenderana nenzvimbo uye nemhosva dzinenge dzichitongwa
mitongo yedu yechivanhu haina payakanyorwa chokwadi chekutanga uyezve zvinoenda nenzi
mambo ngezi vanoti semuenzaniso panyaya iri kunetsa nyika yose yekuti masabhuku ave kuda mari yekusumwa nezvekufa kwemugari mumabhuku avo kana kuti emhere mhuri inofanirwa kubvisa huku asi mambo anofanirwa kuzoendesa mabhagidhi echibage cheupfu unofanirwa kudyiwa parufu kwete kubvisiswa mari
kana pamusha pakasiyiwa munhu anounza mhere mhere haisi yasabhuku ndeyamambo ihuku huku anomesiwa huku chachee sabhuku ndeanosvitswa hake mudamo mambo vanobva kana zvake vanzi vanobva vatotumira kana zvimwe zvinhu ikoko kutengesa chikapu nyaya yekunhambo
mambo katidza gombo vekwazvimba vanotiwo muripo unokura kana mupari wemhosva akarega kuenda kudare
mitongo mizhinji yauri kuzoona inozoitika pambeu inonzi yavonzi default judgment munhu atongwa asipo one aramba kuuya kudare asora dare iroro rit kana asora dare hapana munhu achapikisana nezviri kudiwa nemumhanai
mambo Clemens nembire vekumashonarindi central vanobvuma kuti maungira ekuchema kuri kuita vagari ari kunzwika
sabhuku basa rakutendera kutsuura haana mvumo yekuti anoita ishu out masamoni kugadzika munhu wemutonga nokuti haana setifiketi yekutonga
mambo nembire vanoti nekuda kwekuwanda kwevanhu pamwe netsika masabhuku vanopiwa kuti vatarise mhosva dzine muripo isingadarike huku imwe chete
inenge tichiti kana vatyora mirayiro isingapfuuro mhosva dzibatiremei sabhuku anongota tindibatiraiwo pahuku kana huku haagumirwe kana kutosvika pambudzi chaipo haana murango wekuti angachaje mbudzi
mumwe sabhuku wekuhurungwe kumashonarindi wevadhibho karengesha vanoti mitongo yavanopa pamwe nemiripo yavanotara vanozvipiwa namambo kwete kuti ndezvemusoro wavo
zvinoitika kwaya masabhuku mutemo wavanoshandisa mutemo wavanoudzwa namambo ndo mutemo wavanoshandisa havaite zvavo zvokuita zvokufunga zvavo vegani
munhu anenge asina kufadzwa nemutongo wasabhuku jinda ramambo kana namambo anogona kukwidza nyaya yake kudare ramajor street pachabvunza pamusoro pemari dzinonzi dziri pamusoro dzinoripiswa nematare emumamisha idzo dzachemedza vakawanda gurukota rezvemutemo vaziyambe ziyambe vanoti vanoda kupindura paine muenzaniso wenyaya dziri kuchemwa nezvadzo
handizivi kuti chii chaari kuchema ndinomuraandikona kupindura nyaya yacho handisandaizwa
mugore ra2012 vaimbovaisho negomo valasia sitsinde vekumashonarin central vakaripisa vaive mutungamiri wemdc mushakabvu morgan tsvangirai mombe mbiri waimbiri nemucheka muchena wakakura mamita gumi pamwe nefodya yebute mushure mekuvabata vaine mhosva yekuroora mumwedzi wambudzi zvinamwa zvematare emasabhuku masadunhu nemadzishe ndezvekugadzirisa makakava mumamana vachipiwa masimba nebumbiro remutemo yenyika asi vaine masimba mashoma panyaya dzine chekuita nedzimwe mhosva dzakaita sekuba nekurovana ndakamira studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena.